simbele vanhu kuburikidza ne Central Committee zanu.
Yeah! We bring the iron trees, yeah!